Because vari kungoti tasaspenda manesi 1000 something tavabvisira pei. Utsinye chaiwo chaiwo uri pachena ihwohwo. Kana mungamutorera mari yacho orarama nei? Kachimari kashoma ikako kasiri kukwana kaari kuti akazokwana moti taakukatora. Moda kuti ararame nei? Moda kuti vana vezimbabwe vabatsirwe nani sei?
Vari kuti kavakoti vakatyora mutemo.
Vanotaura kuti takusaspenda nekuti pane zuva rosina kuuya hwani oro maviri. Mutemo upi? Mutemo welabor wari kutaura nezvavo. Hautauri izvozvo. Saka tingati kuita here ikoko kushanda rudzi ikoko kwekuti vanhu vanoshandisa zvavanofunga kuita noti zvisiri pamutemo. Mutemo mutemo unofanira kutedzerwa nemunhu wese kubva kumaindividuals kusvika kumaorganization kuenda kuhurumende yacho. Because nesuwo tine marights edu sevashandi. Tinofanira kutenderwa kupiwa mukana wedu wekuwadzana kuassociation yedu tichitaura zvinyunyuto zvitemo zvedu kuti tive motivated. Patinoshanda tigozoshanda takasununguka tikwanise kubatsira varwere mhuri yezimbabwe yaigorarama igopona.
Asika hurumende iri kuti yakati muuye kubasa kwemazuva mashanu, imi muri kuramba makatsika madziro muchiti vakoti vaende kubasa kwemazuva maviri, nekudaro havasi kuda kabasa.
Hachisi chokwadi kuti ana mukoti havasi kuda basa kana kuti ana mukoti havasiri kubasa. Hurumende ndaitaure chokwadi kuti iri kuda kusmagula. Iri kuda kutora nyaya yavo yenesing restructure yavari kuplana voda kuiunza through a back door. Vari kuda kuintroducea nyaya yavo nyowani yavari kuda vari kufungidzira kuti ndiyo ichabetsera kuunza maservice delivery muministry of health muzvipatara.
Urongwa hwehurumende hwakamira sei hwekuda kuwandudza mashandiro enyu?
Vari kuda kuti chimwe chikamu chemanesi chive permanent, chimwe chikamu chemanesi chive macontract, chimwe chikamu chemanesi vave maseconded from the army sekutaura kwavo. Saka kuti nyaya iyi ibude zvakanaka vari kuona sekunge vakadzvinyirira. Vana mukoti nekuvadzinga mabasa pari zvino vokuchikwanisa kuti iwe takudzinga. Kana uchida basa chiuya tikupe basa uri seconded from army, kana kuti chiuya tikupe basa uri a contract. Zvinova zvinhu zvetisingatarisiri kuti hurumende ikasvika pakudzvinyirira vanhu vayo kusvika pakadaro.